vamakoru Rubio ndio vanenge vari Secretary of State weAmerica kana kuti tingati Minister weForeign Affairs weAmerica. Saka tichitarisa isu vaTrump, nokuti vaTrump ndo vakavasarudza kuti vange vari Secretary of State nokubva vapiwa basa zvichiteera pamutemo weAmerica wokunge vachikonfemewa neSeneti. Asi ivo vanoti navaTrump vakabvumirana kuti zvose zvavachaita kunyika dzose dzapasi rino zvinenge zvakatarisira kuti zvichabetsera America pati.
Munoona hurumende yava Donald Trump itsva ichizowanika ichidyidzana sei nenyika dzakadai seAfrica neZimbabwe uyezve nebasa rinenge richiitwa navaMarco Rubio?
Sokuziva kwedu isu kuti vaTrump ndibusiness men wapinda mupolitics vachange vachitarisisa mutemo wavo kuAfrica naana Zimbabwe kuti mari dzose dzeAmerica dzingava dzinoiswa kunyika dzeAfrica dzinova dzinopiwa nyika yeZimbabwe dzakasiyana siyana dziri kushanda here nenzira dzadzinofanira kushanda nadzo, tichiziva isu kuti Africa neZimbabwe kuno mukurumbira huori. Nyika yeAmerica yaisa mari dzakawanda kwamakore akawanda kurubatsiro rwenyika dzomuAfrica nenyika yeZimbabwe. Zvinyi zvachinja munyika dzeAfrica idzodzo? Zvekare zvose izvo zvaitwa neAmerica munyika dzeAfrica nomunyika yeZimbabwe zvabatsira America papi pacho? Ndo zvichange zvakanangana navaTrump, nokuti kubvira pakutanga pavataura ivo vapiwa basa roupurezidendi vakataura ivo kuti vachatarisisa zvido zveAmerica kutambira zvimwe zvose, America First policy yeyi.
Chii chingaitwe nenyika dzakadai seZimbabwe kuti vaone ukama hwavo nehurumende itsva yavaDonald Trump huchipfumbira?
KuZimbabwe tiri kunzwa isu mahunga-hunga wokuti kunoda kuchinjwa mutemo kuti purezidendi aitezve third term. Izvozvezvo zvichapesana nezvinangwa zvavaTrump izvozvo, nokuti vaTrump havasi kuzobvuma vatungamiriri vanoramba vachingotonga nguva yavo yapera pasina chavanoita chinobatika kusumudzira upfumi hwavo kuti nyika dzomuAfrica, nyika dzeZimbabwe dzizokwanisavo kubetsera dzimwe nyika